kampanya yebhombu semaonero angu wazulu ndinoona se is just a political gimmick. Munongoziva kuti ZANU PF kubva kudhara inotamba politics dzetsvina, dirty politics ndo dzavo dzavanoziva. Saka apa mukaona vachiita chinhu vanenge vachida kuda kupomera munhu, kuda kumusvibisa zita kuti vamubvise pachigaro sezvavakaita waElson Moyo. Nekuti waElson Moyo maybe vakanga vasiri loyal kuna vamunangagwa, saka vachibva vati aiwa regai tiise munhu ari loyal wavanoziva uyo anonzi Jacob Nzvembe. Because angari part of my coup plotters, I to shanda na Sibusiso Moyo, they were very close na Sibusiso Moyo. Saka apo ari kutraya kuda ku rewarda Nzvembe nekuti anga asati apiwa reward yake, vamwe vese vakarewarda.
Mungape here muenzaniso wepakamboitika zvinhu zvakadai kana muchiti kazhinji panowanzoitwa zvakadai kuti pabviswe mumwe?
Kubva kudhara tinozviziva kuti ZANU inongoita izvozvo. Tarisai kubva 1963 nhoroondo yeZANU PF, wanongoita zvinhu zvekuti paitike commotion then wobva watageta munhu wavo. Nyangwe nyaya yebhomba futi yakamboitika kuwhite kubulawayo, munongoona kuti dzadzingori political gimmick, pane munhu aida kungopomerwa paya paya.
Totarisawo iyo mamiriro akaita zvinhu mubato iri pari zvino vamunangagwa, pane vamwe vari kuti ingavarambire vari panyanga, vamwe vachiti aiwa temu yavo kana yapera vanofanira kusiya basa. Muri kuzviona sei izvozvo?
Aiwa, izvo vanenge vanotodambura constitution ka, ende vari kutraya kuda kuti vavane 2/3 majority dzekuti wachinje mutemo weconstitution. But izvozvo ndo zvinhu zvichanetsa, nekuti panozoda referendum kuti mutemo uchinjwewo.
Zvinosiya nyika iri papi izvozvo zvekuvandudza mabimbiro emutemo kana kuti mutungamiri arambirire ari pachigaro?
Hazvisii nyika yakanaka. Ndosaka muchiona kuti tinozongopedzisira taita senyika dziya dzakangofanana na Venezuela nedzimwe dzinotongwa nechitororo dzakaita sana Russia na Belarus, awo kwavanongofarira kuenda mazuva ose. Munongonzwa kuti aenda kubelarus ndokwaanonge achiwana maideas iya ekutonga nechitororo kutenga nde.
Asika ivo veZANU PF vanoti vamunangagwa vanodiwa nevanhu, vakavhoterwa navanhu vakawanda, nekudaro hapana chinenge chakaipa kuti kana vanhu vachida vaenderere mberi vachitonga.
Aiwa, iri nyaya yemaelection iyo inozivikana nemunhu wese ka kuti vamunangagwa havana kuhwina, ende sadhaki chaino tozoziva kuti vamunangagwa havana kuhwina, inyaya itori contested iyo.